Ndakatangazve magitare muna 1999.
Ndo farira kunzwa kuti vabereki vaiti kudini mukomana achitanga kukakata tambo.
Patakataka zvemagitare vabereki vakanga vachirwisana nesu zvaisava nyore kuti tiite zvemagitare kusvikira tizondobudikirawo kuti tizonzi tava kuzvimirirawo tava kushanda, asi pamwe pese tichiri vadiki apa taitogungirana nevabereki vasingadi tichiita izvozvo.
Veruzhinji vari kuitambira sei nemanzi yamuri kurova iyi?
Vanhu vari kuitambira vari kukwanisa kuiwana music yedu vari kuitambira, asi tambudziki dzichiri kutiremerawo kuti tigone kuisawo mimanzi yedu paredhiyo, itambirwe paredhiyo. Takamboisawo maalbhamu anenge maviri paredhiyo, vakamboaridzaridza. Asi zvinonetsa kana uchiridza kuti tinzi kwenyika yako muno metinoridza tiri musouth africa, hazvinotiremerawo kuti tikwanisi kuwana kana wacho.
Mamwe matambudziko amunosangana nawo ngeapi?
Mundima yetinayo iyi tinoremerwa zvikuru pakuti tiite malive show. Chikonzero, tinenge tisinawo mainstruments, tinenge tichiitai kuhaya. Saka pamwe pacho tinokwanisa kuhaya mainstruments aya, patinosvika tindoridza toshaya vanhu. Pamwe mari yekuzobhadhara paya patinenge tahaya zvese netransport zvinobva zvatiremerawo.
Vangade kukubatai vanokuwanai kupi?
Kune vese vangada kutibata, kana vangadawo kubatsira, kana vanofarira music yedu, misambo yedu iyi yesungura yetiri kuita yemurambiswa bit. Munokwanisa kutibatawo, munotibata panamba dzinoti 078-375-2257.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu nhasi?
Vatsigiri vese vemurambiswa bhiti, aiwa tinokutendai zvikuru nepamunotsigira napo ipapo. Kune vese vati vaona muziki yemurambiswa bhiti, tinokutendai zvikuru nematsigiro amunotiita. Uye regai kuora mwoyo, rambai muchimira nesu, tiri munzira, tiri kuuya. Panguva pfupi iri kutevera tiri kukupai damba refu rimwe riri kuuya.
Chitipaiwo kamwe chete kekubuda nako mudariro nhasi, Woza Friday, timbokwenya magitare mijana.
Panhanzi mukandiridzira kasonga kuti kusikana kwenyu taenda kuvanhu. Tinoona asi kuti pamanyero andakaita kambo aka kanenge kane dzidziso yekuti vabereki kana vachinge vari vanhu vanetsana mai nababa vanofanira kupa respect kuvana, vasanyanya kuda kukandirana makoko nematete. Vana vakatarira
I'm not gonna